Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Marvelous Nhlanganya Huye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic, which is currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where the Ministry of Health has just published some figures late last night, where we have 7,633 cases, and the deaths stand at 224 in Zimbabwe, with a bit of good news coming in that recoveries continue to rise up. We have 5,841 recoveries from COVID-19.
Yes, marvelous. Like you said, we have got about 224 deaths in Zimbabwe. This figure has been just like that for a couple of days now. So it's good news that some people are not dying, even if they've got COVID-19. And we see that worldwide, according to Johns Hopkins University, there are over 30 million people who have contracted COVID-19. And out of this number, almost a million people have actually died. So the figure is 946,685. And according to the same hospital, there are about 7 million people that have contracted COVID-19 in USA alone. And out of this number, 197,655 have died. So, Zimbabwe, we are big on Uti, so we're about to 7,633. Asabahlola batholakala bele COVID-19. Phakathi kwenani leli kulebe 5.841 asebesilile. Kwezokusitha bayi 224 ngabantu asebabhubhayo. Lokhu ke kwethulwa luhlangothi lwezempilakahle. IJohns Hopkins University yabika njalo ukuthi sokulabantu emhlabeni wonke jikelele abafika 30 million asebabanjwa yi-COVID-19. Kwezokusitha bafika phose imillion sebabhubha. Kuzokuthi ke isibhedlela esifanayo sibika njalo ukuthi sokulabantu phose 7 million. Asabanjwa COVID-19 kwele Melika. So kulabantu 197,655 asebabhubha. Marvelous, kunjalo siqhubeke sikhangele futhi ukuthi we are going to be focusing on schools. So we are told that pupils, there were students that are going to be writing examinations, will start school next week. So that's the topic for today. Marvelous.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai uno musi wechishanu. September 18, 2020, ini ndini Marvelous Nhlanganya Huye, ndiri kutaura nemi ndiri kumba kwangu muWashington DC pamusoro pedenda reCOVID-19 kana kuti coronavirus. Pari zvino pasi rose vanhu vabatwa nedenda iri reCOVID-19 vari kusvika ivo pa 30 million pasi rose. 944,000 vakawanikwa ivo vachishaya. MuAmerica imo muno matiri mune vanhu 6.6 million vabatwa neCOVID-19, 197,000 vachiwanikwa ivo vachishaya. Tozotarisa muWashington DC mandiri kutepfenyura ndiri mune vanhu 14,000 vabatwa neCOVID-19, 609 vakawanikwa ivo vachishaya. Titarisa zvakare zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu 7,633 vabatwa neCOVID-19 munyika. Uyezve pavanhu ava pane vanhu 5,841 vawanikwa ivo vachibatwa neCOVID-19 asi vakakunda denda iri. Tozotarisa kune vashaya. Svondo rinoti kuona kuti pane nhaurwowo yakanaka kuti vanhu vashaya varamba vari pa 224. Zvinoratidza izvo kuti aiwa svondo rinoranga rakanaka panguva ino yeCOVID-19. Tichange zvakare titarisa isu pachirongwa chedu nyaya yekudzokera kuzvikoro kweavo vachange vari kunyora bvunzo. Gore rino tiri kunzwa kuti svondo rinouya vamwe vachange vari kunyora bvunzo vachange vari kudzokera kuzvikoro. Saka tine nyanzvi dzenyaya idzodzi dzezvekudzidza nezvimwewo dzatichange tichitaura nadzo. Ipo pano tichinzwa kuti zviri kuitwa nehurumende izvi kune zvikwanisiro zvakakwana here panguva ino yeCOVID-19 uye kuti zvii zvakatarisirwa neveruzhinji panyaya yekuti zvikoro zviwanikwe izvo zvichinzi zvava kuwanikwa zvichivhurwa kune avo vachange vari kunyora bvunzo. Gibbs.
Yes, we've got our guests already lined up here, and we know that marvelous, there are some schools that have partnered with parents, you know, teachers and almost all communities where there are some kind of supplies for PPEs and other materials, you know, to protect the pupils and teachers from COVID-19. So I'm happy that both Mr. Sifiso Ndlovu, who is the Zimbabwe Teachers Association CEO, we've got Mr. Raymond Machongwe of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe, and we've got Mr. Kaya Machakana, who is one of the parents who is spearheading a project in Plumtree for empowering schools. And we've got some other inputs from different people, and one of them is Simiso Masiyiwa. You know, they've actually initiated a program in Gwanda North where they're providing some materials, you know, PPEs and all those things to Tambasho Primary School. So now let's start with Mr. Sifiso Ndlovu. Babu Ndlovu, welcome to the program. Yeah, let's start it. So, Dr. Ndlovu, tell us, schools are opening next weekend. Just a bit of what is going on. You know, just give us a brief on that. Roughly about a minute and a half or so.
Thank you very much. The announcement that schools will be opening on the 28th was made by the government. And that is government's intention that schools must be opened. While that was announced, on the ground there is an indication that there are challenges that still have got to be met. And particularly, as you have already mentioned, our educators do not have sufficient PPEs. And not only PPEs, they do not even have enough money for themselves to go back to schools in terms of bus fares. You will understand that they have not received any review in terms of their salaries. So in terms of their welfare, that is a challenge. And the preparedness, therefore, of educators is at stake. And as we speak now, they are in sixes and sevens, and they don't know what they'll be doing. And currently, most of them that we have consulted during the last 24 hours are indicating that they'll be unable to proceed to go to work. So there is, therefore, that situation which is bringing the opening of those schools into a balance. And as far as I'm concerned, government has a lot of work to do. We must create, yes, a healthy environment. We must create, yes, a safe environment. But we also must create a congenial environment for the educators to operate. And without taking care of their welfare, definitely we are going to have a very chaotic opening of schools. And we'll see very few determined teachers going. And most of the teachers that will be going there could be making sacrifices beyond their means. And that determination would be out of maybe love more than anything else. So let's not take advantage of their love for the job, love for the children, and we should support them.
Thank you very much, Dr. Ndlovu. I think Mavelas, you can go straight to Mr. Machongwe. Raymond Machongwe.
Hey, regaiti mbonzwa kubva kuna ava Machongwe. Atisitarisa isu kuti hurumende iri kuti iyo zvikoro kune avo vari kunyora bvunzo zvinge zvichivhurwa munguva inotevera ino. Imi munoona sei zviri kutaurwa izvi? Uyezve mungati imi pane gadziriro yakakwana here kuti vana vachange vari kudzokera kuzvikoro vawanikidzwe vakachengetedzeka panguva ino yeCOVID-19 pari zvino?
Mr. Machongwe?
Chekuti zviri pachena kuti vakuru vehurumende vari kutaura vachidefenda territory yavo. Kazhinji kazhinji tikuona isu kuti vari kutaura vachiprotecta mainterests emapoliticians ane maprivate schools. Ndopatangira problem yedu yekuti mapoliticians edu ari munyika akawanda vane maprivate schools. Saka havasina mari, saka vangomhanya kuti zvikoro zvivhurwe. Vari kutangirira kuti school fees bhadharai kubva school fees yelast term kusina kudzidzwa. Wotanga kuti toda maUS dollar. Teacher ari kunodzidzisa pachikoro ichi haagoni kuendesa mwana wake pachikoro ichocho. Mari yaanotambira $40. Government yoisa mutemo wekuti school fees i35,000 inotambirisa teacher 3,500. Saka woshaya kuti munhu osenza 10 months asingatengi kana socks kana bands kuti akwanise kuendesa mwana wake kuchikoro kwetemu imwe chete. Ndo zvinorwadza chekutanga. Chepiri zvataurwa naDr. Ndlovu izvo ndezvekuti government iri kuda kutaura sekuti everything is normal. Takaona President musi unoona vachitaura kuti vagona kudzora budget deficit kusvika pacheji yekuti 50% of national budget yakuenda kunobhadhara masalaries from 90%. Ticha ravarombe, ticha hana mari, ticha agoni kuzvichengeta. mukadzokera back kuma statistics ari background, ma suicide awanda kuma teacher, ma divorce awanda kuma teacher. Teacher ari kutambudzika. Preparedness yacho pa ground haipo. Tikaenda kuzvikoro ma PPE ari kutaurwa hako. Kana ariko machira mitsoto sanitizer dzadziri kutaurwa dziko zviri pachena kuti mbula waya hamuna mvura mumasebabu meso kumuharare muno matinogara isusu kubva muso wemandi kusvika nhasi hakuna mvura asi vada kuti zvikoro zvivhurwe mvura yacho inenge ichibva kuti kuti vana vageze maoko matoilet set up hakuna chakachinja kuzvikoro kureva kuti papreparedness zero hakuna chiriko ticha akunzienda kubasa haana mari yekuenda bhazi raanokwira riri kuda maus dollar saka tinosheya kuti chirikudanzi chiiko chacho chii mwana rudanzi anonyore exam kubva muna January, February, March chikoro chivharwa kubva muna March kusvika nhasi hapana akadzidza vaiti vari kuita maonline lessons maonline lessons acho akabhenefita vana vevarombo vana vekumaruzevha havana chavakawana mukanotsvaga vana vanorarama neurema vasingaoni vasinganzwi hapana chavakabhenefita kudzidza asi vari kuda kuti vana vanzi nyorai exam kureva izvo kuti mwana womurombo mwana ari kuruzevha atovharirwa panze kureva izvo kuti tichitarisa nyaya iri panapa hurumende iri kuitira maticha utsinye iri kuitira varombo utsinye isi kuitira vanhu vari kumaruzevha utsinye ende havasi kutaurira nyika chokwadi.
Yeah, thank you so much. Can you hold on there, Mr. Machongwe? I think you can put that in English just briefly, your preparedness in terms of going back to school, especially PPEs and yourselves as teachers. So roughly, are you prepared to go back to school? Are you scared?
No, we are not. Apparently, teachers have made it very clear that teachers are suffering. They have no money. They can't even transport themselves to their schools. They can't feed themselves. They can't clothe themselves. So in terms of preparedness, zero. We want to be very honest here. I think the truth will liberate us. The government is lying to everybody that teachers are ready. Teachers are not ready. Teachers are saying they are hungry. They can't feed themselves. They can't buy medication for themselves. So why lie to the nation? Teachers are saying they are not prepared.
Thank you very much. And let's put it clearly that we have been trying to get hold of the government and they haven't reacted. We send them questions and they haven't replied. So, Marvelous, we're still trying to get hold of the Minister of Education, but we are not getting through there. So we've got another guest, Marvelous, and that is Mr. Gaya Machahana. He comes from Plumtree. So out of what teachers are saying, he says they are busy trying to help teachers. They are busy trying to help students as well. So let's get him in. Baba Machahana, sawamukela kuhlelo kunjani baba?
Ngiyabonga kakhulu Mr. Dube. Thina siDiva Development Foundation ngohlelo olwenziwe ngumphakathi owekulilima East lugoqela izakhamizi ababalisi ama-former students nabanye abasebenzela phandle kwelizwe njenge-South Africa, Botswana, USA, UK, Canada, China, Afghanistan.
So
ngizosho nje ngithi thina singumphakathi wasebulilima East sesiqalile uhlelo uhlelo lwakhona sakoleka izimali emveni kwalokho kwathengwa ama-PPEs ngikhuluma kunamhlanje ahambile asekhaya cishe kuzokwenziwa i-handing over ceremony nge-Monday ya.
Singathi izikolo lezi zibalisa ziphi ungasitshela zona?
Zibalisa isikolo okuthiwa iDiva Primary School, iNyabane Primary School, iChangwa Primary School, neSikhatini High School.
Singathi kuyina kulenze ukuthi licabanga ukuthi likwenze khonokho?
Lokhu ngizosho nje ngithi siya sabona ukuthi uma singaphakamanga thina singumphakathi kuzolimala thina kulimale ngisho nabazali bethu nabantwana nabo bazolimana. So kube uthando lokuhlangana bomphakathi. Sithema sithi sikhulumisana nabo ababalisi sathola ukuthi akukho nto mhlambe eyenziwayo kwelabo icele. So sasesiphakama ke singumphakathi ukuthi no masincedaneni ngothando ngoba impilo yomuntu ayithemba.
Yes, siyakuzwa kakhulu, sicela ubambe khonapho. So marvelous what Mr. Machana is saying is, you know, they've come together as people from Bolilima East, and they are helping schools, namely Tiba Primary School, Nabani and Changwe, and the other secondary school. So he says they've actually sourced some kind of PPEs and other materials to help, you know, communities, because he's saying that communities are struggling a lot, you know, in Zimbabwe. So I think you can go over to Dr. Sifiso Ndlovu.
Mhm. Vandlovu tinoona kuti zvikoro zviri kunzi zviri kuda kuvhurwa. Imi munoona kunge panguva ino inguva yakanaka here kuti zvikoro zvivhurwe tichitarisa kuti pane COVID-19 pane gadziriro yakakwana here?
Okwakuqala engathanda ukuthi ngigcizelele lapha ukuthi ukuvula kwezikolo kube sekumele kuvulwe izikolo. Singake sabisela ingqondo laphambili abantwana.
Yes, siyakuzwa Ndlovu, ungani usucatshile kancane. Uyasizwa yini? Hallo baba Ndlovu, ukhona kumba ukho? I think maybe he went off grid, so
maybe let me go to Mr. Majongwe. Toenda kuna va Majongwe kuti tichiona kuti muri kutaura imi kuti pari zvino hapana zvikwanisiro. Zvii zvamunofunga kuti government kana kuti hurumende ingadai yakaita mukugadzirira kuti vadzidzisi vaende kunodzidzisa uyezve vasingatyire upenyu hwavo panyaya yeCOVID-19.
Chekutanga ndechekuti hakuna chinhu chinokunda consultation. Pakaita nhaurirano, paita dialogue, zvinhu zvese zvinofamba. Dai kukunzi patiri yezvinezvi hurumende yaidedza maticha unions nevakuru vezvikoro togarisana pasi toonesana. As we speak, hapana consultation, hapana engagement, hapana dialogue. Zviri kungotorwa kunge zvikutaurwa naMwari. Gore rino hakuna mvura, tototarira tototi yongi zvataurwa naMwari ndizvo. Gore rino ndichaunza nyoka, tototi ndizvo. Hurumende haisi kuita engage isusu. Ende maconcerns evarairidza ari valid nekuti hongu korona rinogona kunge mafigures adzikira. Asi hatisi kutaurirana chokwadika nekuti maticha hana kutestwa, vana hana kutestwa. Panotori nematicha ari kubva kunze kwenyika as we speak. Vanga vaenda kuna varume vavo kana vangavatera vakadzi vavo. Vanhu ivava vakadzoka muZimbabwe vakasatestwa, hazvifambi zvakanaka. Pane imwe nyaya zvakare yekuti vanhu havasi kuda kuiongorora. Zvikoro zvaishandiswa semaquarantine center. Hatina kuona a concerted effort yekuzvifumigeta nekuzvigadzira nekuzviita kuti zvive ready kuti vana vadzokere muzvikoro. Nekuti matoilets aishandiswa nevanhu vanga vari kuquarantine ndiwo matoilets mamwe chete iwayo. Akasagadzirwa zvakanaka, tinoita futi second phase inogona kutozicreatira maproblems. Ndosaka tanga tiri kuti dai tanga taratidzwa taoneswawo kuti what is the program like, so that tinogona kuagria tese kuti zvatiri kutaura nezvatiri kuita zvakanangana negwara rekufinda solution. Lastly, ndoda kuti zvibude pachena kuti varairidzi vari kungotaura a very basic question kuti ndiani wamunoda kuti aende kubasa achisiya vana vake vasingaendi kuchikoro. Ticha hagoni kubhadhara school fees, asi muruda kuti aende unodzidzisa vana vevamwe vabereki vari kuzvitsvagira mari dzavo, vane migodhi, vane mapurazi, vane makambani. Tonodzidzisira vana ivavo kuti vana vavo vagozodzvanyirira vana vedu isusu. Saka tiri kungotaura kuti dai hurumende yaziva uri zvatiri kutaura, maconcerns evashandi ari valid, ari legitimate, anoda kuongororwa, anoda kurespondwa to with respect as a country vachitibatawo sevashandi nevana veZimbabwe.
Thank you very much. I think Dr. Sifiso Ndlovu is in now, but before we go to him, we've got Simiso Masiwa. Simiso Masiwa is a resident of Harare right now, but she grew up in Gwanda North, and she went to a school called Tambashoko Primary School, and they've actually organized themselves as a community to actually help that community in sourcing PPEs and all those kind of things. So here she is.
Primary school is Sekwanda, Ematebeleland Province, eZimbabwe. Kusukela grade 1 kwaze kwafika grade 7. Injongo yale video ngeyokutshengisa abantu okwenziwe ngabantwana lezakhamizi ezafunda esikolo lesi. Kuthiwe kukhulunywa nge-COVID-19 ukuthi kuzamele izikolo zonke zilandele imithetho yegovernment, zibe lezinto ezifunakalayo ukuthi izikolo zivulwe. Sakubona kufanele njengabantwana abafunda khonapho ukuthi sincedisane negovernment labazali abalabantwana abafunda khonapho ukuthi silungise indaba ze-COVID-19. Kuthe kunjalo sahlala phansi siyigroup ye-50 abantwana abafunda khonapho. Umntwana umuntu oyedwa ubekhipha $10. Imali sihlangene sathola $500. Sayenelisa ukuthenga ama-food pedal buckets amabili azabe esetshenziswa ngabantwana benyathela ngenyawo ukuthi bangathinti ngezandla impompi nxa bevula amanzi. Sathenga ama-thermometer amabili, sathenga amabhakethi awokuya kukha amanzi angu-10 njengoba kuyisikolo esisemakhaya amanzi ayahlupha kancane. Sathenga the 20-liter sanitizer yokuthi abantwana bengena esikolo bageze izandla zabo. Kwasokuthengwa le Dettol lama-soap ama-mop awukuthi amakilansi kumakinwe, le-top ama-sweeping brooms, lama-top ama-dustbin. Isikolo bekuthiwa kumele sibe nalokho ukuze sivunyelwe ukuvulwa igovernment.
This is for washing hands.
This is for washing hands, correct. Uh-huh. And you don't have to touch.
Yes, we don't touch because.
You press your, put your foot on that tether. There's a pedal down there.
So when someone,
so that's exactly marvelous what some communities are doing, you know. The Tambashoko community in the diaspora actually sourced some of these items. And people are using them. I think you can see some people actually using those buckets with petals and water and all those things. But the challenge with most communities maybe is the shortage of water. I think that has become a very, very serious challenge. So Dr. Sifiso Ndlovu is back again. So quiet, marvelous.
I apo tanga tshukuona zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kubatanidza vachiwanikwa ivo vachibatsira munzvimbo dzavakabva. Kuzimbabwe. Tinoona zvakare kuti pane vazhinji vari kuitawo zvirongwa zvakasiyana-siyana panyaya iyoyo yekubatsira vagari vemuZimbabwe kumacommunity kana kuti kunzvimbo dzavakabva ikoko kuZimbabwe vangave vari kunze kwenyika nekumwewo. Pana amai Lydia Chiganga idzeZulu vari kuVictoria Falls avo pari zvino vari kuwanikwa ivo vachishanda nevana vechidiki vachikwanisa kunge vachivapa dzidzo. Sezvo zvikoro zvakavharwa kudai takaona vachibatanawo nevamwe zvizvarwa zveZimbabwe vari kuNew York nekuno kuWashington DC vachikwanisa kunge vawanawo zvikwanisiro zvakadai semabhuku nemari yekushandisa yeintaneti nezvimwewo kuitira kuti vana ava vechidiki vakwanise kuwanikwa ivo vachienderera mberi nedzidzo. is not okay right now. What's your advice to the government? What would you have liked to see government do to ensure that pupils are safe and teachers are safe?
Dr. Ndlovu?
We have already communicated our position to government. Mm-hmm. The first line is that we should receive a sound budgetary support from the fiscus. Currently, what has happened is that government has put in 600 million, which is a drop in the ocean considering the needs. You must have listened to the Good Samaritans, and we must thank the parents that have organized themselves, the former students of those schools that have assisted those schools.
So, go ahead, Marvelous. Maybe. Before you go there, let's go back to Mr. Machakana. I think he is still around. So just 1 second. Let's go to Machakana and ask him about exactly what they are doing right now to bring in most of those communities into the project. So, Baba Machakana, lenza njani ukuthi lisebenze labantu abachiyeneyo? Lenza njani konke lokho?
Ngizothi kube bekuyinto enzima kakhulu ukuthi sihlanganise umphakathi, kodwa isikhalo basizwile abantu ngendlela yokuthi sikwazile ukukhulumisana nama-SDC wezikolo, abo-headmaster, sakhulumisana nabo, nabantu ngapha emasosayethini ahlukeneyo sakhulumisana nabo, bawusapota umbono, kwabalula ke emveni kwalokho.
Singathi abazali bathini nxa bebona lisenza konke lokho?
Abazali abaningi sinabo kuma WhatsApp group, ngoba ama WhatsApp group esinawo agcwele maningi kakhulu. Ungabona ama comments abawafakayo begqugquzela abantwana babo abasemazweni ukuthi bancedise. Kuyinto abayithakazelela kakhulu abazali.
Singathi ke nxa likhangele libona ngazani lizaqhubeka kanganani libancedisa abazali kakhona oko kwenzakala ezikolo lezi. Njalo kulabantwana abaningi kanganani elikhulumisana labo futhi labazali konke lihlanganisa kwezithi lenze khona kule kwenza.
Abantwana abangaphandle emazweni abasebenzayo, cishe umuzi nomuzi unabantu abangaphezu kwababili abasebenza ngaphandle kwelizwe. So iningi labo liyasisapota kakhulu. So ngizosho nje ngithi khona kuwumsebenzi olula kakhulu lona.
Ye, so ke uMajahana lapha uyakhuluma Marvelous. What Mr. Machakana is saying is that they are making all the kind of coordinated efforts to get all the people away in those particular schools in those areas so that they can pool their resources in order to help the less privileged. So he says, at the end of the day, it's working out very well, and they hope to be doing it as much as they can.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa zvirongwa zviri kuita nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika vachitaura ivo kuti vari kushandisa zvinhu zvakadai sema WhatsApp group anobatanidza vanhu vari pasi rose vanenge vakadzidza kune zvimwewo zvikoro kuitira kuti vakwanise kunge vachibatsira kunzvimbo nekunharaunda kwavakange vari. Regai tiende kuna vamajongwe kana vari kundinzwa pari zvino. Toenda kwamuri vamajongwe tichinzwa kuti takatarisa zvamataura kuti zvikwanisiro pari zvino hapana. Zvii zvichange zviri kuitwa nevarayiridzi apo pachavhurwa zvikoro iro svondo rinotevera?
Varayiridzi vatinotungamira isu, varayiridzi vari mune mamwe maunions, ndiri kuona vari kubuda nechisungo chichange chichienda kuhurumende kuti maconcerns avo kana asina kugadziriswa zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe. Ndopekutangira ipapo. Pepiri ndepekuti toda kusvika pastage yekuti vanhu veZimbabwe vanzwisise kuti varayiridzi ava vanhu varume vakadzi vane mhuri dzavowo vanofanira kurespektwa. Nepamusana pekuti tikatwa murayiridzi sekunonzi ibhara kana kuti ibhasikoro rekuti ukakupombera mweya wongokwira wotochovha, kuchikanganwa kuti munhu uyu munhu anotoriwo nemukadzi, munhu anotoriwo nemurume, munhu anotoriwo nevana, vamwe vacho vanorarama nedisability, munhu wekuti haagoni kana kunoita zvekukiyakiya, munhu wekuti salari yacho yaanofanira kunge achitopuwa ndiyo inofanira kunge ichimukwanirawo kuti akwanise kusiya vana vake vachidyawo. Haungasimuki kubva kwamurambinda uchienda kunoticha kumount darwin kwagwangwava uko, waenda ikoko uchisiya mhuri yako ichidya sadza nemhodzi dzemutikiti. Apa hauna kana mari yekuti kana ukanzi warumwa nenyuchi unonozvirapisa. Hauna mari. Mai vako vakanzi varwara haugoni kuvarapisa. Kureva izvo kuti chiripo ndechekuti tinoda kuti panonzi kana panozonzi zvikoro zvavhurwa, makonsenzi evarairidzi esefiti anenge avapo. Iye zvino izvi hongu togona kuti korona yadzikira nekuti maincidences acho akunzi vanhu vakawanda vari kurecover. Asi musakanganika kuti varairidzi vakawanda vakawanda vane machronic ailments, vane BP, vane moyo, vane diabetes. Vanhu ivavo vanotodawo attention yakasimba. Saka tikaignora machallenges iwayo nepamusana pekuti tinoda kuti vana vava varombo vadzidziswe vanyore maexams vapase vagoenda kunze kwenyika vagodzoka muno vachititonga zvakare. Ndoona sekuti tenge tikanganisa kuenda. Maclass sizes takawirirana kuti one class ngaidzike right down to 20 vana muclass. Vadzika ku-20 toreva kuti maclasses anogona kunga awanda. So far government haisati yatiudza kuti vaimploya manyu teachers mangani. Vari kungotaura zvinhu pabepa. Practically hatisi kuzviona. Ngationeka kudzi maticha manyowani apinzwa basa nehurumende ndeari. Nekuti so far tiri kuzva kuti tina 130,000 teachers. But tikaenda nekuti tadzikisa teacher people ratio to 1 to 20, 1 to 25. Tinoda more than 30,000 new teachers. Vaya vakawanda vari kunzi unemployed teachers vakazara neZimbabwe yese ngavachipinzwe basa. Zvese izvo hazvina kuitwa. Mvura muzvikoro hapana. Tinongoona zvinzi mabhoho adrillwa muHerald nepaTV. Mabhoho acho paadrillwa hatina kwaona. Varairidzi vakawanda vari kutoti vamwe vari kuzvikoro izvozvo hakuna kana mvura iriko. Hakuna zvibhorani zvakapwa. Saka mvura yogezesa vana maoko ichabva kupi? Masanitizer hako. Takambona apo pamashure apo vangu kuti takushandisa local sciences. Taugadzira gavakava. Tichiita masanitizer egavakava. Ingava nyika here yekuti hapana pazvateswa. Kana zvichishanda ngavatore gavakava iroro. Vaende naro kukabhineti. Vageze maoko tivaone kuti gavakava rashanda. Vanhu vapinda mukabhineti vabuda. Vapinda muparlament. Kwete kuda kutora varairidzi vari kutotamburawo. Movaendesera mamask emazambia anambuya. Movapa sanitizer egavakava. Zvese izvo ndo zvatiri kuchema nazvo kuti no, we must respect these professionals. Ndepamusana pekuti kasadaro hationi tichiwirirana kuenda kumberi.
Briefly, just 1 minute in English there, Mr. Machongwe.
Yeah, I'm saying as far as we are concerned, the issues that the teachers are raising are valid and must be respected. Teachers have said, as we go back, if ever we are going to go back, there are certain things that we must really understand and appreciate. We are talking of citizens who are family men and family women who are in themselves failing to send their own kids to schools. Now, if you are going to ask a teacher who is in Murambinda to go to their school in Mount Darwin in Gwangwa to go and teach, they have no transport. They also need to make sure that they leave some money for their kids, for their wives, as well as their mothers or parents. Now, in this particular situation, we are just being railroaded to school and nobody's putting the necessary preconditions to make sure that teachers go back to school and service and serve the nation properly. It is not going to help us because as far as we are concerned, some teachers who live with disabilities can't go and gallivanting around and moonlight to make an extra dollar. Those are people that we are simply saying they must also be considered. We have several teachers who are single parents or single mothers. Their issues cannot... You honestly don't expect a single mother with three children to survive on 3,475 nostro that cannot be translated into real US dollars.
Thank you.
It remains a mirage. As far as we are concerned, government is supposed to come up with a workable plan, tell the teachers that they are addressing their issues so that we go back to school knowing fully well that the kids or husbands or wives that we are living at home will be catered for. Not just to say schools have to reopen because the master and God has spoken.
Thank you very much. Let's try to call Ms. Simiso Masiyiwa. She asked us to call her so that we can discuss this issue of PPEs and what they are doing for their communities, you know, from remote areas. Some people, we know that they live in the diaspora and have been helping a lot. So, abangcedisa abanye ukuthi kulungiswe khonoku ke okwesikolo umunye wabo ngusimiso masiwa ezizama ukuthi simfonele kula manje sibona ngani kule sikolo ukuthiwa idambashoko esegwanda north lapho kuncedwa khona abantu okunye okumangalisayo sathi ezikolo khona ngale sokufakiwa ama-p p es lokunye okutshiyeneyo so kukhanya ngazani-ke inombolo yakhe kakayidophi so sibona ngani-ke bathi bayakhala abantu abaningi i-connectivity ekhona namhlanje singazi ubaba usifiso ndlovu udokotela phela ukuthi yena ume njani khona manje laye ubekhona khona manje singazi ukuthi ucingo lwakhe angaluzwa kumbe lokho kuhlupha but sibona ngazani iy'ncingo zabantu ziyawazidobheke ziwe zidobheke so siyamzama khona manje laye ubaba usifiso nyama yegapa ndlovu ngu-CEO wezimta kukhanya ngani ucingo lwakhe luwile sibili kungalalungeni kuhle so lesibothi sibize-ke ubaba umajahana size ukuthi yena ngathini mavela sibambe khonapho siyabuya kuwe baba majahana so nxa sikhuluma kuyiwa phambili ubona ngani kuyini okunye eza kwenzela izikolo lesi
okwamanje ngizothi kunama-sanitary towels esesiqalile ukuthi siwanikeza abantwana abangamantombazane ngoba siye sathi masibheka sabona ukuthi sifuna ukuthi sibuyise isithunzi kulamantombazana amantombazana esikhathini esiningi uma singakwenzanga lokhu le nto iyabahlukumeza kakhulu abanye bagcina sebeyeka isikolo kanti abanye futhi bagcine futhi sibahlukumeza ukukhalipha kwabo begcina sebehluleka ezifundweni ngendaba yona le so kusuka manje kuya phambili khona ama-sanitary towels esiwathumela ezikolweni for ingane ezingamantombazana
ye so singathi selikwenze kangaki khonokho
lena inyanga yesibili sithumela ama-sanitary towels
kuyanceda kakhulu kumbe bathini xa libanceda abantu ngakhonokho
abantu babe into ababengakaze bayibone ngoba ngizothi into ebeyisimanga kakhulu bayijabulela bonke abantu bayijabulela into ababengakaze nje bayibone ngoba into mhlawumbe esingeke futhi sikhulume ngayo lapha emphakathini kodwa isimo esilapha amantombazana ahlangabezana naso sibi kakhulu
sicela ubambe khonapho-ke sibona ngani kulo baba osesifonela khona manje ubaba usikhumbuzo mlalazi usikhumbuzo mlalazi udabuka eplumtree so singazi ukuthi ucingo lwakhe ungani luyangena kodwa ludobheki singazi ukuthi ungani kuhamba njani so ke sibona ukuthi singaluzo ye simuzweke kubaba usikhumbuzo mlalazi kungani ucingo lwakhe luyaqhamuka nje kula manje singazi ukuthi kuhamba njani so ke siyamzama ukuthi siludobhe ucingo lwakhe kodwa kungani kuyala singazi ukuthi uhamba njani mana sibone ukuthi size ukuthi singaludobha yini kula manje hallo baba umlalazi ye kungazani baba umlalazi kunjani
siyaphila do
ye so bamba khonapho kulo munye laye ozama ukusifonela ukuthi sibone ukuthi ungabe kungubani so ke baba umlalazi uyangizwa kuhle
ngikuzwa kakhulu baba
ye akuthi uthi wena ubona njani khonokho okwenziwa ngabanye abantu nxa sikhangele ukunceda izikolo labanye abantu abatshiyeneyo ubona njani khonokho
ya mina ngiyakubonga khonokho babadube
ye sondela kakhulu efonini yakho sondela baba
ya ngithemba uyangizwa
manje ye sesikuzwa baba qhubeka khonapho
ngiyabonga ngithi ngiyabonga mina khonokho okwenziwa abanye abantwana
lakubo
labadabuka khona mina elami nje ngathi intuthwane kumele iyo indlela ekumele sibonile kuyo ngoba ungakhangela isiduli ukuthi siba into engakanani and busuke ukukhangela into eyenza leso siduli ukuthi into encane engangakanani so thina isizwe esimnyama sisalele muva ngoba we have everything to our disposal but manje ukuthi nje ukuhlangana njengabantu amandla sinawo uma sihlangene so mina ngithi bona la bantwana laba khona emazweni noma kuse-South Africa ikakhulu labe ngizebekhuluma ngabo ebulile ma-east yiko la ngidabuka khona mina ngiyanibongela abantwana bakithi ngithi umoya onjalo umoya omuhle kakhulu abantu bakithi kumele sazi ukuthi kunamuye umuntu ozovela kwenye indawo ozosilungisela kumele sizilungisele kuthina So nami umoya ngibongela lo dulu ukuthi abaqhubeke bebambe nabantwana. Sisizani sizo saki this is cool is a thina njengoba yiso sasikhulisa nathi siyabona.
Yeah, so singathi wena lawe uyakuncede khona ngale bulilima East njalo nxa usizwa ubaba uMajahane khuluma nakhona ukubona kanzani kusafunakala uncedo olunganani baba Mlalazi.
Yeah, ikakhulu leyandawo indawo emdle kakhulu siyazi baba Dube ngo-1980 besivele sikhohlakele. Uhulumende usiphohliwe asinandlela akulamanzi inangizela kweyindawo ukuthi okucela khona izulu endodwa komanyangwa. Eyo ndawo leyo ma usiya esikoleni uhamba about 10 kilometers from home. Ma usiyolanda amanzi kumele uhambe omama bathwala amanzi ngekhanda inkonxa leyo siyihafu baba behambe benatha amanzi ngoma ngozohamba uyesabeka. So kudala sikhala kuzo zonke iy'nkokelo ezikhona but it's falling in the deaf ears. So besithi thina singabambana njengabantwana esiphuma kulezo ndawo zakithi sizophumelela. Bengifisa nami ukuthi labantu laba baseulilima East laba ngabe nami siyathintana ukuthi mhlawumbe sinizwe ukuthi uhlelo lwabo lume kanjani. Ngiyajabulela into enjalo abadube. Ithi ikakhulu ngikhulumele abantwini ababesikola thola ukuthi kwezinye isikhathi umuntu abengananzeli amandla abantu angakanani. Ngithi ukusondela ebantwini ikakhulu ungananzela izwela kithi njengoba kuthiwa kunama-heroes. Awuthi njengabe kuthiwa impi yalwa i-village inye ngabe impi yazange it was not gonna be anything. So ungananzela it was so fundamentally important ukuthi bebambane abantu uthole ukuthi ilizwe lokho sabambane sabaymumbanye saleyo ilizwe lakithi ngiyaphuma kuthiwa sekune-independence. So independence esimele silwe ngayo manje ikona ukuhlupheka kwabantu bakithi ikakhulu abantwana amantombazana la bafunda indaba yama-sanitary pads. Kumele ngabe into esikhangela kuyo kakhulu ukuthi okuncane okukhona esiphathayo kumele ngabe siyahlanganisa njengabantu njengesizwe. Sincedaneni sincedisizo zakithi abantu bakithi singaikakhulu sibe ne-dignity kubomama bayethu nabantwana girl child.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke sicela ubambe khonapho. So like what was said by Gaya Majahana. Marvelous. What Mr. Skumbuzo Mlalazi is saying that is so good that there are some people who are helping various communities. So he went on to say, you know, what was said by Mr. Majahana. In terms of sanitary wear is something that is very critical to girl children. So he says that's very important and let it be. Let it be something that people do every time to help those in need of such kind of, assistance.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa zviri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunzvimbo dzakasiyana siyana vari kubatana ivo nevamwe vari munyika mukubatsira kuzvishandisirwa zvevana vechisikana uyezve nezvimwewo panyaya yezviri kuitika muzvikoro nezvimwe. Regai timboenda kuna vamajongwe tichiti isusu vamajongwe tinoona kuti pari zvino maramba makatsinhira kuti kana zvinhu zvikasabuda zvakanaka svondo rinouya munogona kuona mamwe maticha achizotadza kuti vawanikwe ivo vachienda kuzvikoro. Pane zvingaitwawo here nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukubatsira vadzidzisi kana zvimwewo zvikoro pane zvavari kutarisana nazvo?
Chekutanga kutochema chaiko kutotanga kuti veduwe nyaya iyi ngaisvikewo kune vakuru. Tiri kuona vana vastrive masiwa vachiita effort yekubatsira vashandi vekuzvipatara. Toda kuti kana vanhu vaiva vari kudzava vachikoshesawo education ngativanewo anoindavhina vachiti toda kubatsirawo varayiridzi vari muzvikoro, nekuti ndateerera zvekutaurwa apa zvinhu zvine musoro stereki. Varayiridzi nevana vechikoro vanobatsirwa nemacommunities avanogara, but musakangana uri kune mamwe macommunities ekuti pachikoro ipapo hapana kana munhu mumwe chete akabudirira. Zvikoro zvemumapurazi, zvikoro zvekumaruzevha, zvikoro zvisati zvamboitawo kana nekuti kana kuti WhatsApp group repachikoro pacho hapatorina. Saka mazvikoro zvatotaura nezvazvo zvakasiyana zvikoro izvi. Pane zvikoro zvine vana vakabva kune zvikoro vanodzokera vachinoda kubatsira, koita zvikoro zvekuti vana vacho vakaita rumwe rumwe hapana anogona kutombokoordinata nemumwe. Nepamusana pekuti munoona kuti macultures ezvikoro akasiyana siyana. Pane zvikoro zvekuti iprimary school vana vakangodzidza vakabva vaenda vosafa here. Nepamusana pekuti hapana ari kukwanisa kuiva zvogona kuzoita kambe kutakadzidza panapa. nekuti enezvidoti ziva kuti varairidzi vakawanda vari kudzokera kuzvikoro vanototi pachikoro ipapo panoshayikwa choko poshaya kana munhu umwe chete anouya kuzodhonata kuti choko eishandisa iwo kureva kuti mazvikoro zvatova nezvazvikoro zvakasiyana kune macultures aya agree so much kuti tikaenda kuwestern side yezimbabwe zvikoro zvekumatebeland vakawanda vacho vanhu vanombodzokera vamwe vacho vakawanda vanenge vachiti vanotozivana kuti vari kusouth africa ende vanogona kunge vachitozivana kuti nhinginanhinginanhinginanhinginanhingiti vanozivana vanodzokera zviri izi kuti vaiti asi kuno kumanje kune kumwe kune mamwe maareas zvinonetsa kuti vanhu ivavo vabatane saka tachikukumbira kuti one coordination iyoyo dzikakwanisa kuitika zvinobatsira kuti zvinhu zviite zvakanaka chepiri ndechekuti hurumende yacho pache zvayo tisati tamboenda kunze kwevanhu ngatione concerted effort yehurumende kwete kuda kuzonomirira kudistributa zvinhu zvadhonetwa nevamwe ngavaite polisi yekuti mune dzimwe nzvimbo mukucherwa nemachina mukucherwa nemarussia ngavaite invest muzvikoro kuita kuti tikwanise kuwana zvikwanisiro izvozvo kubva pana vanhu vari kuita mining mukatora mazowe area yese vari kuchera gold mukaenda kuna namurehwa mutoko vari kutora matombo asi havana investment yavari kuita muzvikoro dai kwainzi patoitwa policy position kuti wese avhura mugodhi wese aita mining ngaatore zvikoro zvaanoadopta okwanisa kuita invest so that zvikoro izvo zvinobudirira kana pasina polisi idzodzo zvinonetsa totora vamwe vari kumapurazi vari kurima kana watora purazi uchirima padhuze nepachikoro inofanira responsibility yako yekumeka sure kuti vana vakakwanisa kuwana education madrilla mabohol makwanisa kuvaka zvikoro maticha vana dzimba dzekugara nekuti tikangosiya zvikoro kuti zvikoro ngazvizvigadzirise zvega tichaona kuti education will be the greatest victim yesecond revolution yatakaitai nepamusana pekuti zviri kutoapiya sekuti hurumende iri kuda kutoti zvikoro zvitoparara nekuti ukatarisa enezvi nhaurirano dziri kuitwa dzese hapana trust yekuti tinyatsoti pane munhu ari kuda kuti zvikoro zvibudirire pane munhu ari kuda kuti vaticha vange vari vanhu vanoonekera nekuti ticha aitwa murombo ticha aitwa rombe nehurumende nekuti ndo iri kubvuma kuti mupurisa akatraina apinda basa nhasi anotambira mari yakawanda kudarika ticha ane 23 years teaching experience headmaster aritire after 40 years ari kupuhwa 23,000 rtgs mari inoita iyo kana kuti $230 after saving for 40 years kureva kuti education chaiyo chaiyo zvoita sekunonzi pane ane banga ari kuda kutofamba kuti ngaidamburwe musoro itofa nepamusana pekuti it appears kuti strategy yevari kutonga vanenge varoda kutoti tisazombobva takafunga zvezvikoro zvakare saka zvinotirwadza izvozvo
Can you put that in English briefly, 2 minutes, sir?
We are saying as a nation, we have noted several eminent citizens of Zimbabwe, like Strive Masiwa, coming to intervene and assist in the health sector, assisting nurses and doctors. We are also saying, can we have these top Zimbabweans out there coming in to bail out the education system so that teachers at least have something to work on and work from. Because insofar as we are concerned, every other person who is coming in, people think that is the health sector that is important. And the education sector is a peripheral matter and nobody is coming in to assist. And that is a tragic position because as long as we are going to forego investment in education, we are actually killing and assassinating the future of Zimbabwe. For the past 40 years, education has been the greatest tangible, practical service delivery thing that we have celebrated over the years. But it appears there's a concerted effort to assassinate education because in terms of welfare, we have been forgotten. In terms of investment into education, nothing is really happening on the ground. So we are simply saying we also need government to come up and promulgate policy positions where people who are going to be investing in mining schools have to be taken care of. People who are going to be going, taking rocks and granite rocks from Murewa Mutoko and using our roads. As long as your road passes through a school, you must deposit something and make sure that school houses, school blocks, school sports facilities, boreholes are drilled and water is availed.
For as long as
your area of economic interest is around a school, you must invest and make sure that you give something back to the community from wherever you are getting labor, where you are getting resources and primary raw materials from, so that schools are not left behind. Because as far as we are concerned, several of the schools that we have in the rural Zimbabwe are schools built by missionaries. Way back in 1930, 1940, the buildings are gone. This is why whenever the small storms come, roofs are blown off, doors and windows are no longer there. But we are simply saying it must become a clear government position.
Thank you so much, Mr. Mashof. Yes.
And the infrastructure are taken care of. Because for as long as we are not going to be doing that, we are actually assassinating
one
of the greatest things that we have been celebrating since independence, called education.
Thank you, sir. So as we say, Ubaba Majahana. So Ubaba Majahana, nxa sukhangele lizanceda kuze kufike nini ngokunceda kwenloko. Singahayi kubapha umlalazi.
Ye, uthando lwabantu ungathi luyakhula kakhulu nendlela abantu asebebambene ngakhona yajabulisa kakhulu. Besicabanga ukuthi noma kukuncane lokho esikuzamayo, besifuna ukuthi kuqhubeke impela kuze kuyefika ekugcineni. Siphinde futhi sicele kulabo somabhizinisi namanye ama-NGOs anezandla ezingathi zithe xaxa nabo belekelele, ngoba le nto lena ngeyethu sonkeni.
Singathi abantu bakuthola njani nxa ufuna ukuthi bakuncede, babancedise khonapho abanjengobaba umlalazi, babomele bakuthole ngapho?
Inamba yami angazi noma ngingayifaka lapho.
Yebo, ungayifaka lapho kulokho.
083-0837-91-4999 ngitholakala kuyo nakuWhatsApp, ngitholakala kuyo.
Akuyiphinde mbijana, akuphinde futhi.
083-791-4999 ngitholakala kuyo efonini nakuWhatsApp. Yebo.
Yeah. Singathi ke ufisa ukuthi bakuncede ngakho ngamafutshane kungaba kuyini khonapho ke kulokhu kukhankasa uzama ukulungisela izikolo.
Into esifuna ukuthi basincede ngayo kungaba izipho mhlawumbe ezifana nawo ama-sanitary towels, noma wona ama-PPEs, noma mhlawumbe kube khona ukudla abangasinceda ngako ukuthi sisize abantwana ezikolweni. Kanti futhi into ebesibhekelela ukuthi siyenze, abantwana bakithi ema-reserve abaningi bafunda kude nezikolo, uthole ukuthi abantwana bafunda isikolo mhlawumbe si-10 kilometers away or 15 kilometers away, bahambe ezihlahleni, badlule endaweni eziyingozi. So besicabanga nokuthi sibatholele noma i-transport abantwana abahlupheka ngaleyo ndlela.
Ye, siyabonga kakhulu-ke ubambe khonapho ungayikatshana. So marvelous what Mr. Majahana is saying is, you know, they still need a lot of help. He's actually given us his number so that anyone wants to contact him can contact him on that number. So they're looking for PPEs, they're looking for food, sanitary pads, and, you know, transport for kids. So he says this will come a long way in helping these needy communities.
Kune avo vanga vari kuteerera apo tanga tiri kunzwa zviri kutaurwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe vachitauraiwo pamusoro pezvikwanisirwa zviri kudiwa munzvimbo dzakasiyana-siyana. Aiwa, tanzwa zvakare kubva kuna va Raymond Majongwe vachitaurawo maonero avo pamusoro penyaya yavari kuti iyo kana paine makambani anenge ari kushanda kunzvimbo dzakawanda munyika, hurumende inofanira kunge ichikurudzira kuti makambani aya awanikowo achipa zvikwanisiro kuzvikoro zviri pedo vataura ivo nzvimbo yekumazowe nekumwewo. I think Gibbs, I'm not sure how we are on time.
Mr. Skumbuzo Mlalazi, let me just pose a question. In the valley, Baba Mlalazi. So, okay, we were probably umzwile lapho majahana over out of again ebolile makhona ngale uthi bayafuna ukuthi bancediswe, ungabancedisa ngani labanye bakho?
Indeed, Baba Dube, sizokhuluma nje into eyodwa ukuthi we are a lucky generation ukuthi siphile esikhathini ukuthi kuba lula ukuhlanganisa abantu noma ikuyiphi indawo. So uba umajahana ngithi mina sinama-solidarity teams esinawo ukuthi mina la ngidabuka khona labantu which we identify them abane-interest nezigaba zakubo abane-interest ne-development. So bengingathi mina yena ubaba umajahana ikakhulu ma engadinga nami mina, I think tube na inamba tezo kukontakta. At the moment, kina sike sasanga na nati nga matota ayi 20. Kwa napa, bani basi South Africa, bani kina si 218 basi South Africa, sasa mbuti. We are now in a process which is kutenga a borehole drilling machine. So, konoko, is just paving a way kuti, the reason why I'm saying this is kutu kutu kuna hapo, Israel kiki abanyabantu ukuthi ama critics nje ukuthi hey Israel kiki lasubheka. Let's use this opportunity ukuthi last keep a comfort zone yethu. Saya la siyakhona sawufunda isifunda. Let's go back home and better in our kids sifake ivalue ezenda kithi. So mina ngithi indoda leyi into abayenza njalo mama wase Rwanda ngabe singadlulana ngise ma solidarity teams mangaba kwenza kanje into eGwanda mhlambe ba ngisane isikole bakungepha nje a simple thing like a borehole. Sihlangene singabantu mhlambe ngithola ukuthi zinama solidarity groups ebulile mhlambe ayi 5. We go then pick them up. Kuyobalula kakhulu. Nakuthi mangaba mina ngafunda isikole ukuthiwa yitokwana, I would say nearly over 2 decades ago, there was one borehole. Namanje leyo borehole, basebenzisa leyo borehole. Since umntwana isikole kunamanje nabantu abangasebaqeda isikole, basasebenzisa leyo borehole namanje yodwa. So ngithi mina masingayibambana kanjalo sinene abantu eGwanda bazeko tokwana, sinene abantu yobulili bazeko tokwana, we drill a borehole there. Sibe ngama-soldiers kuthi manjalo. So ikumbona ngani ipower izoba lapho kwabantu.
Yes, marvelous. What Mr. Skumbuzo Mlala is saying is that, you know, it would be very productive if people pull their resources, let's say from Gwanda, Plumtree, and other areas, concentrate on a certain given area or school, and then they develop that kind of project. Like at Tokwane School, he says they are trying to drill a pole there because they've been using the same pole since he was a boy. So up to now, the pole is so old that maybe is no longer usable. So he says that will help a lot. So that's what he's saying there. I don't know whether Mr. Machongwe, yes, Mr. Machongwe is still there. Maybe.
Yeah, the gate in the Kunava Machongwe, Chititi Peomas, Guenu, Ekuped Sira, Pam Soro Penya, Yatrukta.
Mr. Machongwe, 30 seconds. Your last word, 30 seconds, Mr. Machongwe. I think Mr. Machongwe's phone is actually problematic right now. I think he's got a problem with his mic. So we will go back to him. Maybe what we can do is to wrap up, Marvelous, because time is not on our side. So let's just wrap up because we're remaining with a few seconds. Go ahead, Marvelous.
Aiwa, apo tukona isu kuti tangatine vanyarikane vangavari kutaura pamusoro pe kuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya vazhinji vachitaura ivo kuti zvikwanisiro muzvikoro hazvina kunge zvakamira zvakanaka. Tichitarira kuti vadzidzisi neivo vadzidzi pari zvino zvikwanisiro zvakadai semaPPE nemasanitary yekuzora maoko havari kuti ivo hazvina kukwana. Uyezve tichinzwa zvakare kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe vanga vari kutaura ivo zvirongwa zvavari kuita munzvimbo dzakasiyana-siyana kubatsira kuzvikoro. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda recovid-19 kana kuti coronavirus, Gibbs.
Thanks to Dr. Faison Ndlovu of the Zimbabwe Teachers Association, Mr. Kaya Majagana of Mulilima East is actually helping some communities in Mulilima. Miss Sifiso Masiyiwa, she's also helping people in Tabasho together with the other communities in Gwanda North. Mr. Raymond Machongwe was also here in the show today and wish to say thank you again to Mr. Skumbuzo Mlalaze. He's from Mulilima East as well. Signing off is Gibbs Dube in Maryland saying have a lovely, lovely weekend. Bye-bye, Zimbabwe.
Bye-bye. And also to notify you that this is a pre-recorded show. So by the time you watch this show, some of the figures may have changed.
Thank you.